mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri, 1,122. Vari kunze kwenyika vanotumira kuZimbabwe mabhiriyoni 1.6 emadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri, 1,122, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe, 19 nezuro. Vanhu mazana matatu, 300, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe, 429. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi manomwe nevana, 174 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoverwawo neManicaland ine vanhu zana nemakumi mana nevanomwe, 147 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu, 95 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matatu nevana, 32,304. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe, 23,687. Vamwe vagari vekuchimanimani vanodarika gumi nevaviri vanonzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaitika mushure mekunge hurumende yati vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vange vambutama misha vachityira kuyeredzwa nemafashanu emvura vadzokere kumisha yavo yekumatende avari kugara kubva muna 2019 apo vakaparadzirwa misha nedutu mupengo recyclone Idai. Vanhu ava vakambotamiswa mushure mekunge dunhu iri rapindazve munzira yemafashanu emvura nedutu mupengo emhepo maviri, Tropical Storm Charlene yakaruba muna zvita uye Tropical Storm Eloise mwedzi uno. Hatina kukwanisa kubata sachigaro mubazi rezvekudzivirirwa njodzi kuManicaland kana kuti Civil Protection Committee Chairperson vaEdgars Seenza. Asi tabata mumwe mugari wekuchimanimani kungangu vaPardon Maguta.
Vanhu vakatamiswa misha nekuda kwemafashamu vaigara matende vakaiswa kuSt Patrick's nepamutambara mission. Tiri kuzwa mareports ekuti pakutestwa kwakazoitwawo nyaya dzeCovid wawa ikoko kuna vanhu vanokwana kuita 11 vakabatwa positive. Zvava zvavhiringa vanhu vakati wandei kuti vanhu ava COVID vakabva vainayo uno here kana kuti vakabatwa nayo vari munzira kuenda kwavaichengetwa kumaevacuation centers kana kuti vakaibatira maevacuation centers umomo here.
Asi vanhu pavanotamiswa misha vachienda kunzvimbo dzekupotera idzi havapiwe here zvikwanisiro kana kuti mapipi iyayi?
Zvandakaona pacyclone Charlene maevacuation centers atatinawo muno muward 15. papasina zvikwanisiro zvemaPPE. Kunze kwe one sende ndakaona pakazombopo vanhu ma mask because papari padhuze nepa clinic yanga iripo zvayo. Vati muzhinji mamusina zvikwanisiro. Ndisingazivi yangu pakuenda kuvakabuda vachiita this time kuti zvikwanisiro zvanga zviriko here asi tungonzwa kuti kwavakaenda koko zvinenge zvazviri nani.
Ko mukufamba nemaduta vanhu hamuna njodzi here?
Njodzi inokwanisa kubuda mukufamba kuti nekuti vaita kurwa nemabhazi mazupu kuhatiyazi kuti akabva akanaka here kana kuti anga asina kunaka uye kuti masenders maaigara macho mama akamira sei.
Ko chii chiri kupa kuti vanhu vakaputsirwa dzimba nemafasha memvura muna 2019 varambe vachigara mumatende isi tiri kumbonzwawo kuti pane vamwe vari kubatsira zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Nyaya yekugara kwavanhu matende nguva yakareba inyaya iri kutotinetsawo kuti zviri kufamba sei. Zveshuwa hurumende yakavimbisa kuti ichatora nyaya iyo sepriority kana kuti sechinhu chakakosha chaikwanisa kuti izotanga kuita. Pakava nekufamba kumasoko aibudawo kubudikidza mumapepanhau ehurumende nemuhurumende macho nemuzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti tiri kuwana rubatsiro rwakawanda angava masimendi kuri nemari dzakavawanda dziri kupinda dzekuti vanhu vakasara vasina pekugara noda kwedutu mupengo idai vawane pokugara. Asi up to now vanhu vangori mumatende ndi patiri kusvika musi wa 15 March vanhu vanenge vanotwa ne 2 years dzakakwana vangori mumatende ndi ya zvinorwadza.
Mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani kwikare naBlessing Zulu weStudio 7. Guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti mari yakapinda munyika kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yakadarika bhiriyoni imwe chete nemazana matanhatu ezviuru zvemadhora zvemari yekuAmerica mugore rapfuura iri ra2020. Banga iri rinoti mari yakabva kuzvizvarwa zveZimbabwe chete yakadarika zvishoma pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica kuchitiwo mazana matanhatu ane makumi mana nemanomwe emamiriyoni ane zviuru mazana masere zvemadhora kana kuti US$647.8 million ichitumirwavo kumizinda yedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira izvo zvakasvitsa uwandu hwemari yose pa US$1.647 billion. Mari iyi yakakwira nezvikamu zvinodarika zvishoma makumi mana nezviviri kubva muzana kana zvichienzaniswa nemari yakapinda munyika muna 2019. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vari nhengo yeZANU-PF Dr. Simba Mavaza vanoti kuwanda kwemari iri kubva kunze uku kunofanirwa kuita kuti hurumende ikoshese zvakanyanya bandiko rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze mukuvaka hupfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sekutanga ndoda kuti nditi mari kana yatakati maremitensi zvakaiswa kumusha nevana vari kunze kwenyika yakatowanda kupfuura yataurwa iyi, nekuti kune dzimwe mari dzinotumirwa dzisingaende through mafinancial institutions kuti dzirekodwe. For example, munhu anokuudzai kuti ndine mari yangu iri kuZimbabwe, ndipo mari kuno kuEngland. Saka zvinoreva zviri munhu anenge angoisa mari kubhengi rekuEngland, saka mari iyi haichaverengwa semari yasvika kuZimbabwe, nekuti yaiswa kuno iyo tora yake iri kuZimbabwe, yatengesa chibage, yaita sei, yatengesa motokari dzake. Itsika iyi haina kunaka, itsika inouraya ikonomi yehurumende, zvokuti ingadai vanhu vese vaitumira mari nemachanerozi aripo ana Western Union, mukuru.com, MoneyGram, dai diaspora by now itoro over 5 billion yayakatumira in 1 year. Saka in other words, we applaud diaspora. Kuti diaspora is another sector which must be taken very seriously nehurumende, because it's no contributor as diaspora to the economy in a very unimaginable way.
Ndanzwa muchisoropodza vasingatumire mari kuburikidza nemikana yakaita sana mukuru nemwe vanongoti ndine mari kumusha ndipei mari kuno. Asika kwokupedzisira Dr. Mavaza, mari iyoyo inozongoshandiswa muZimbabwe, chii chakaipa ipapo?
Chakaipa ndechekuti mari iri muZimbabwe yawandikwa muZimbabwe, ndobva yashanda muZimbabwe. Mari yatengeswa muZimbabwe. Asi muripo wacho watengeswa hauna kupinda muZimbabwe, wasara uri kunze kwenyika kwabhadharwa. Saka Zimbabwe yalosa into foreign currency coming in. Nekuti mari diaspora ikanyatsokuiswa yeswa kumwe chete inogona kucreate majobs, inogona kugadzira infrastructure, inogona kuti nyika yedu iwe nyika yakanaka vanhu vagofarira kugara munyika yavo.
Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevana veZimbabwe vari kunze, Dr. Mavhaza, inyaya yekuti kana hurumende ichikwanisa kunge ichivacherechedza kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira, sei isiri kuzovacherechedzawo kuti vakwanise kuvhota vari kunyika dzavari?
Ndogona kuvhota zvinhu zviviri. Nyaya yekuvhota, hurumende yakati iri kuongorora nyaya iyi. Pari kuti vanhu vavhota vari kunze kwenyika haiko decision yehurumende yoga. Mapato anopikisa hurumende anofanirawo kuitawo kama kuita roadmap. Vorambawo vachitokonya hurumende kuti nyaya iyi igoitwawo mareforms iwayo agoitwa. Kana mapato akanyarara akangomirira kuti hurumende ivagadzirire nyika, ivagadzirire mavhoti, ivagadzirire pekutonga, vanongoramba vari kunze. Bato rinopikisa haringopikisa chete, bato rinounzawo nemuono kuti ngationyerane pamwe chete, vovhotawo for these laws, voraisawo mamotion muparliament and then debate them and vote for them.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain, Dr. Simba Mavhaza, vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutori wenhau Hopewell Chingono akasvika kumba kwake nezuro chitatu manheru mushure mokupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Gweta raChingono vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Chingono achiratidza kuve neutano hwakanaka, pane zvinoitika kumunhu kana achinge ambovharirwa mujeri. Naizvozvo vachaona kuti veChingono achaongororwa nevana chiremba. Chingono akasungwa katatu mumwedzi mitanhatu yapfuura uye anoti haasi kusungirwa kuti pane mhosva yakapara, asi kuti anotaura zvinhu zvisingadiwi nehurumende kuti zvitaurwe kana kuti zvizivikanwe nevanhu. Tabata vasaurombe kuti tinzwe pamire nyaya iyi.
VaChingono vavakumba vakabudiswa nezuro manheru kuno kuZimbabwe kuti vaende kumba mushure mekunge vapiwa yavo vakabuda kuchikurubhi kuma 7 usiku kuno kuZimbabwe.
Vakadini havo, vakasimba here?
VaChingono vakasimba sekuziva kwamunogononga muchingoitawo kuti kugara muchitrongo kunewo zvakunokuita pautano, nokuti kudya kwemo hakusi kudya kwakajairika uye maconditions, asi ivo kusimba vakasimba VaChingono.
Vanoti nenyaya dziri kuramba dzichiitika kwavari idzi?
VaChingono vanoona kuitika kwenyaya dziri kuitika kwavari sekushushwa kana kuti sekushungurudzwa kwavari kuita nehurumende nokuda kwekuti ivo munhu ari kuexposa corruption. Saka ivo vanoona kuti kusungwa kwavari kuita uku hakusi kusungwa kwekuti vane mhaka dzavari kupara kwete, asi kusungwa kwekuti vari kuita basa rekuexposa corruption muno muZimbabwe.
Chamatarisana nacho ndechipi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Kubuda kwavaita uko kubhadhara mari yepasi kwavaita vachine macharges avari kufesa. VaChingono akandike chitatu vachisungwa mukati me6 months dzapfuura. Saka vachine dzimwe mhaka dziri pamberi pedare. Mhaka idzi imwe yacho iri yekuti vari kunzi ivo incited vanhu kuti varatidziri against hurumende. Saka iyi yava mhaka yechipiri yavari kutarisana nayo. Asi mukati memhaka yechipiri iyi yavari kupomerwa yekutwita inhau yekuti tiri kuda kuenda nayo kumatare pamusoro, nekuti mukuona neongororo yataiita mutemo wakashandiswa kusunga VaChingono, mutemo usingachaexisti mukati menyika yedu yeZimbabwe, mutemo wakabviswa mumabhuku emitemo yemuZimbabwe muno neconstitutional court mugore ra2014. Saka tichi takazvisa pamberi pedare remagistrate courts rekaramba maagimeza tata ite kutimutemo ya usisipu. Saka inyaye kuti tava kuda kuiendesa kumatare pamusoro atino tarisira kuti achabvumirana nemuono wedu wekuti mutemo uyu wakabviswa vakabvumirana na nekuona kwedu ikoko vachingoona anongo asisina mhosva iri pamberi pematare.
Mataura kuti vasungwa rutatu mukati memwedzi mitanhatu. Tichitarisa kuramba vachisungwa kwavari kuitwa, munoona kuti muchabudirira here munyaya iyi kana maenda kudare rapamusoro?
Padare rapamusoro tinokarira kuti tinobudirira, nekuti tikatarisa zviri kuitika mukati menyaya dzevazhinji kumatare epasi, kuri kubva mitongo iyo yakada kutifananei ukota kutoziva kuti munhu anosvika ikoko chikumbiro zvese zvaanoita pamberi pedare kana maapplications yese anorambirwa, even ekupuwa bail. Tiri kunopiwa zvinhu izvi kumatare epamusoro, ndokwatikuri kunotongwa nyaya zvatinoti dzimwe nguva zviri zvine independence mukati, uye nemajudges epamatare epamusoro vari kutonga vasina kutya kwatiri kuona kunge kuri kuitika kumatare epasi.
Avo vange vari gweta remutori wenhau Hopewell Chingono vapaida mwoyo Saurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zuro chitatu bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reHomeland Security rakazivisa vanhu muAmerica kuti vachenjerere kuti vanhu vakagumbuka nekusarudzwa kwava Joe Biden semutungamiri wenyika vangangotangidza mhirizhonga sezvakaitika paparamende yeAmerica yeCapitol Hill masvondo matatu apfuura pakafa vanhu vashanu. Bazi reHomeland Security rinoti zvakaitika musi uyu zvinogona kusimbaradza vanhu ava kuti varambe vachikonzera mhirizhonga dzakadai munzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti vanhu ava vakaita masimba pautongi hwevaiva mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, sezvo vaTrump vakange vasingavatsiuri. Dr. Machekano vanoti hurumende yava Joe Biden ichaona kuti vanhu ava vachamiswa pamberi pematare edzimosva kana vakapunza mutemo.
Ichokwadi kuti izvo kwavaburitswa yambiro yekuti vanhu vange vakangwarira nokutarisa kuti kune mamwe mapato evanhu vari kugunun'una vanova vangangoda kukonzera mhirizhonga munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAmerica. Awa magroup awa atingangoti matera groups or extremists ndimuno muAmerica zvizvarwa nevagari vemuno muAmerica, asi avo vanenge vachida kuti varwisane nehurumende maererano nekunyunyuta kwavo kwavanenge vachiita.
Chii chavari kuda vanhu ava?
Ava vanhu ava tingati vazhinji vacho vanhu vaya vekuti vanga vachitarisira kuti dai vaTrump varamba vari pachigaro. Saka mukudyiwa kwavakaitwa uku tinoona kuti vakava nekunyunyuta zvikuru, nokuti vaTrump vanenge vanga vatingati vanga vachirepresenta mainteresti avo. Kubva kupinda kwaita vaTrump mukutonga nyika ndopataona magrupu awa achitanga kunyanya kubudirira nokuvanobuda pachena mumabasa avo avanenge vachiita. Magrupu awo anenge aya atingati ane rusaro raganda pakuti vanenge vachinyinyita vachiopoza vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya muno muAmerica.
So kuona kwenyu munoona kuti zvichada nyore here kuti hurumende imise zviri kuitwa nevanhu ava?
Maonero angu ndeekuti sezvo zvanyatsobuda pachena pari zvino kuti izvo ava vanhu ava vane chinangwa chakaita saichocho, ndinoona sekuti hurumende ichasimbisa vanobata mutemo, vanochengetedza mutemo, kuti vange vachikwanisa kudhila nevanhu ava. Nokuti kukura kwavaita kuenderera mberi kwavaita ndekwekuti panga pasina munhu anoti vanhu ava ngavachengetedzwe, vanyatsobekwa shuwa kuti havarambi vachiita mabasa avo. Sokuti vaTrump vanga vachiti vamasapota avo vanhu ava saka vanga vasingakwanisi kuti vavatsiure asi ndinoona kuti vaBiden hurumende nyowani ichange ichizama kuti iye inoita kuti vanhu ava mabasa avo asaenderere mberi.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kroniko rinoti mapurisa muBulawayo nezuro vakasunga vanhu gumi nevaviri kusanganisira vana vasere vari pakati pemakore gumi nemana nemakore gumi nemanomwe vakange vakaungana pamafaro mumusha wePumula South vachipomerwa mhosva yokutyora mutemo yehurumende yokurwisa kupararira kweCOVID-19. Herald rinoti hurumende yazivisa kuti bazi rayo reLands Agriculture, Water and Rural Settlement rave kuzikamwa nezita idzva rekuti Lands Agriculture, Fisheries, Water and Rural Resettlement, sezvo hurumende yakaumba rikawedzera bazi rinoona nezveindastiri yehove. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiniko kumatimana enyika, haiwa tinoimba munofara, tinoimba munochengetwa nenyasha. Nenguva yekorona iyi vedu wenga tinamate, ngatinamate Mwari vatikundise. Ndinoda kutaurawo pamusoro pavamangwana avo vakataura zvinorwadza zvisingabviri zvakabata vanhu vese, zvakatibata mufunge zvenyu zvinotaura vamangwana, asi mashoko anotaurwa nemunhu mukuru iwayo ane chigaro chepamusoro. Ndinokumbirawo kuti dai zvaibvira zvazvo vamangwana vavamisa basa. Kana vasingadi kuvamisa basa, vamangwana ngavasungwe pamusoro pezvinhu zviri izvozvo, ngavasungwe kana kuvadzinga mubato, nekuti murume mukuru haafani kutaura mashoko akadari iwayo. Chii chinoshamisira kuti kwai maminista anofa muZimbabwe chete here? Mafa maminista, inga nyika zhinji vari kuviga maminista, dzimwe nyika vachitoviga nemapurezidhendi. Maminista ari kuvigwa nyika zhinji, kwozoti vemuZimbabwe vanonzi vafa kunzi yatowo mhosva yemadhokta. Ko maminista anokoshei kana akanzi afa? Ivo vanhu vanofawo vasina zvigaro havakoshesi nemhaka yei? Mozoti kwai maminista afirei? Nyika zhinji dziri kungovigawa nemaminista. Vamangwana, mutaure semunhu mukuru, tinoda kuti vadzimbe kana vadzimbe basa kana kana kusungwa vamangwana. Pamusoro pezvinhu zviri izvozvo, tinokumbira kuti hurumende ngaitogadzirisa chaizvo kuti vamangwana vadzingwe kana kuti vasungwe. Murume mukuru anotaura mashoko akashata kudaro, ndatenda hangu.
Makadiko ana mukoma Jonga, ini ndine 12 blamozi ndiri pabhindu rapo. Madzadiwa muZimbabwe kuno tashungurudzwa nevarume vezano ava vakundikana. Takatarisa nyaya yachingono naSikala, ingave nyaya ingese vanhu mujeri. Tese zvokuita mangwana naMugwadi voshungurudza vanhu asi havaiswe mukati. Munhu kutaura chokwadi ingave mhosva here kuti akabvaiswa mukwati? Tinokumbirawo masangano anoona nezvemunoitika muZimbabwe dai apindurawo vana veZimbabwe tanhonga svose nemuromo.
Ndiri ndinirikutaura ndiri paMozambique panapa. Hama dzangu, zvinhu ngazvigadzirisike muZimbabwe. Makuru avo ndoava kukonzeresa zvese zviitike izvi. Mari kudya mari kuitika, ndo zviri kuitika muZimbabwe. Nyaya yapati Zanu PF yakaora pati iyoyi. Hazvina kunaka zvaro kuita, hazvina kunaka. Isu takatotiza Zimbabwe nemari, mari haisi kubatika muZimbabwe. Mari munhu akabata yusa vanotora ndiyo, havadi kuti umwe abate yusa, asi vanoda kumupa mabhondi. Tiri kuno muMozambique takurotadza kudzoka necorona virus.
Kwaziwai, kwaziwai, kwaziwai venepfeni yeStudio 7 nongomatanonoka wante, munofara here? Asi tofara chaizvo, tiri kuno hangu kuno. mchopeki. Kada kuti pamusoro pa uyo mangwana unotuka manesi nemadhokuta kuti haasi kuita zvakanaka kuvanhu vavo vezano. Kuti Mwari amuite zvakanaka nemashoko kwewanhu. Asi zvozotaura nomunhu mukuru izvozvo sezvaunozovanawo pamuchunguru wakavhumuka. Havagoni kutaura zvakanasa kunhu zvakanaka nevanhu. Haachazivi zvokuita vanhu. Vatozi vanhu vakuru vane respect vanocheremerera kuvanhu. Inta zvinonzi kuti guru peita musu vadoko vakuremekedze Mwari. Ivo sei vasingazviiti izvozvo. Tatenda hangu.
Mangwanana akanaka, mangwanana akanaka vashamarara vese veStudio 7. Ndokukwaisai mangwanana ano nechiti makadini nebasa rakanaka ramunotibatira. Nhati tova nechikumbirowo kuna vamunangarwa kana vachinzwa kuti dai zvaigona vaiitawo kuti mutauriri wavo vaniki mangwana ava vambotorwa vambovharirwawo mutorongo nokuda kwemashoko avakataura. Nokuti vazhinji vakasungirwa mhosva dzakadai vari kutonyimwa mabheyu pamusoro pemhosva dzavanonzi vakapara idzodzi. Saka ivo mhosva yavakapara ihuru kwazvo. Saka ngavaratidze kutonga kwaka kwejekerere kwechokwadi vachibatawo kunyange vari mumahofisi mava mushure mokunge vataura zvisakafanira sei zvakataurwa navaniki mangwana. Ndinongoti dai vaitigonera veipapo ndinonaso kuti vaigona kuratidzawo nyika kuti mutongo hwavo hunenge hune direction. Saka ndinongoti dai zvaigona ipapo vatibatsira veipapo. Ndichiti muswerawo zvakanaka nebasa rakanaka ramunotibatira. Zita ndinoitwa Comrade 2023 New Government.
Magadi vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Chitowa, ndiri pamukopani paSouth Africa. Ndinongoda kungotaurawo pamusoro pevakuru vezanu kuti kana vachityishidzira vanhu vachiti musataura manyepo okuti nhingi arwarisa, vanoda kuedza kurevei. Kana munhu asiri kurwara handiti anongobuda achizvitaurira ega here kuti sei vanhu muchiti ndiri kurwara, ini handisi kurwara. Vanhu vomuona pazvivhitivhiti.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Nekambo kavo The Way Kungakona. Sezvunguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine 122,122. Vari kunze kwenyika vanotumira kuZimbabwe mabhiriyoni 1.6 emadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.